This message, "Come, Follow Me," by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, June 1, 1963, at a house meeting in Tucson, Arizona, USA. Maridzo ii, uya unditevere, na hama William Marion Branham, yaka paridzwa mugovera manheru, 1 Chikumi, 1963, pamusangano wemumba, muTucson, Arizona, USA.
Baby. Well, no, before Becky is born. And so I thought, well, you know, I just eat a bowl of oatmeal, cost a dime. Well, they give me my ticket and just sign it, you see, and I paid for it. Give it back, and I turn it in because I had an expense count.
Zvakanaka. Kwete, ndi apo Becky akanga asati azvarwa. Zvino, saka ndakafunga, saka, munoziva. Ndaingodya ndiro yebota remapfunde yaiita iyo shereni. Zvakanaka, ndaingo. Vaindipa tikiti rangu, ndobva ndangorisaina munoona. Zvino, ndairi bhadhara. Ndoridzorera ndovapa, nokuti ndaiva neurongwa hwekutora chikwereti.
And one day when we had a patrolman's meeting, they said, who is this nut that turned in something like that? See, the head guy, you know. 10 cents for a breakfast. So that looks real cheap on the other fellows, you know. Some of them turn in a dollar. See, $2 for dinner, and I turn in just exactly what it was.
Zvino rimwe zuva, pataivane nemusangano, wevano patirora, ini zvangu, vakati, ndiani mupengo uyu, akaunza zvinhu zvakadai, maona, mukuru mukuru munoziva. Masenzi gumi ekudya kwemangwanani. Saka, zvairatidzika sezvakanyanya kuchipa kune mamwe machinda aya munoziva. Vamwe vavo vairatidza kuti vakashandisa dhora munoona. Madhora maviri ekudya kwemanheru. Zvino ini ndakangoratidza chaizvo sezvazvaive.
Well, I said, well, no, there's no need of me turning in. What would I do if I just eat 10 cents? Mr. Fields, which is assistant superintendent, he said, Billy, turn in a dollar anyhow. At least that's what the rest of them's doing. Said, you got to keep that together.
Saka ndakati, zvakanaka, zvino, hapana chikonzero chokuti ini ndiratidze zvandashandisa. Ko, ndodini kana ndangodya masenzi gumi. Bathfields, vaiva muteveri wesuperintendent, vakati, Billy, chinguratidza dhora zvakadaro zvisinei. Ndokuti, ndizvo zviri kuitwa nevamwe vose. Ndokuti, unofanira kuitawo zvakadaro zvimwe chete.
Well, I said, I never eat, but just a bowl of oatmeal, and that's what I charge for. I said, oh, don't never do that.
Zvakanaka, ndikati, hapana chimwe chandi, ndinongodya kunze kwendiro yemapfunde. Zvino ndiyo yandinobhadharisa. Ndokuti, oh, kwete, usafe wakazviita.
Well, then I thought, what will I do with it? Then I charge 50 cents for breakfast, and I take 40 cents if I want to spend it, give some kids on the street, some kids, you know, look like they need a little sandwich too.
Saka, zvino ndakafunga, ndichaita sei nayo. Zvino ndakabhadharisa masenzi makumi mashanu pakudya kwamangwanani. Zvino ndaitora masenzi makumi mana ayo, kana pane chandainge ndichida kutenga, ndoipa kune vamwe vana vaive munzira. Vamwe vana munoziva, vairatidzika sokunge vaida kasangweji. Sangwejiwo zvakare.
Well, I thought maybe I might right, that was the company itself talking to me like that. That's a man out of the company. So I thought, maybe I did something wrong.
Saka ndakafunga. Pamwe, ndinogona kunge. Apa yakanga iri kambani, pacheza yakanga iri kutaura neni saizvozvo. Akanga ari mumwe murume wemukambani. Saka ndakafunga, zvichida, pane zvandakakanganisa.
So, here not long ago, the patrolman, now they patrol the helicopters, you see. So, he came by and stopped. He said, say, Brother Branham, said, this tree's growing. I said, yeah. I said, kids play on that out there. I said, can we top it? I said, yeah, but don't cut it down. See?
Saka pano nguva shoma yapfuura, nemurume anopatirora. Zvino, vave kupatirora nema helicopter munoona. Saka akauya ipapo, ndokumira. Akati, nandi hama Branham, ndokuti, muti uyu, uri kukura. Ini ndokuti, hongu. Ndikati, vana vanotambira pasi pao ipapo. Iye ndokuti, ko, tinga udimurire kumusoro here. Ndikati, hongu, asi musazotemera pasi, maona.
He said, well, we'd like to cut it. We pay you for it. I said, no, no, don't want you to cut it. Well, I know the laws are right away too, you know, because I was on it 7 years. And I said, no, I said, don't want to cut, but you can top it. I said, I keep it top, but I said, you can top it if you want to.
Iye ndokuti, zvino, tiri kuda kuutema. Tinozokubhadharai. Ndikati, kwete, kwete, handidi kuti muuteme. Zvakanaka, ndinoziva mitemo yekodzero, dzemafambiro zvakare, munoziva. Nokuti ndakanga ndiri ipapo, kwemakore manomwe. Ndakati, kwete, ndokuti, handidi kuti utemwe. Asi munogona, kudimurira kumusoro. Ndikati, ndino uchengeta wakadimurirwa kumusoro. Asi, ndokuti, munokwanisa. Munokwanisa kudimurira kumusoro kana muchida.
I said, Brother Woods and I fixed the top it. We top all these others along here. And I said, but we'd like to keep that there on account of the kids, Joe and them, you know, little fellas playing on that tree.
Ndokuti, ini, hama wudu neni, tiliku gadzira kudimurira. Tinodimurira mimwe yose ii, iri neche apa. Zvino ndakati, tinoda kuchengeta uyu uri apo kuitira vana. Joe nevamwe, munoziva, vana vadiki, vanotambira pasi pemuti iwoyo.
I went away on a trip, when I come back, she sawed down and moved out. Ooh, what a suit that would have been on the company, you see, for cutting that tree, you see.
Ndakaenda parwendo. Zvino pandakadzoka, wakanga wachekwa wose nesaha wabviswa. Oh, ingadai yakava mhosva yakakura kwazvo kukambani, munoona. Nokuda kwekucheka muti uyu, munoona.
And so I thought, now, I said, Lord, I'm not going to even mention that, see. Whether if there is anything that sometimes turning in only eating a dime's worth and have turning 50 cents.
Zvino ndakafunga. Iye zvino, ndikati, ishe, handisi kana kuzombozvitaura, maona. Zvisinei kana paine izvo ini, pane zviya dzimwe nguva ndichiunza mushure mokungodya zvesherene chete, zvino ndoti ndakashandisa masenze makumi mashanu.
I said, if there is something on that, let that make it up, see, that I put that in, you see, and I quit dreaming about being a public service coming in, see, because it must have been something back in there. We have to watch what we do. We got to need it someday.
Maona, ndakati, kana paini chiripo pane izuzu, chiregai izi, zichizi gadzirisa, munoona, zandaka unza, munoona, zandaka, zino, ndaka vandamira, zekurota ndiriku public service company ipapo, munoona, nokuti chakanga chiri chimwe chino, chakanga chiri moshure uku, tinofanira kungwarira zvatinoita, tichato sangana nazvo chete, nerimwe ramazuva.
Kids, come over here. Your mother was over the day, Trudy. I guess you didn't know this. It's kind of a little surprise, aren't you? See? And you're fixed to graduate, and we've had this trip out here together, and I'll go into a meeting now, immediately after this meeting, and we're going home.
Vana, vachiuya kuno. Amai vako vanga variko, pamwe nasi, Trudy. Ndinofungidzira kuti hauna kuzviziva. Izvi zvinoita sekushamisa, ndiri kuona kudaro. Iwe wave kugadzirira kugraduata. Zvinotauya parwendo urwu rwekuno pamwe chete. Ndichaenda mune mumwe musangano zvino, tichingopedza musangano uno. Zvino tichabva taenda kumba.
I thought it would be a good chance to talk to you all, and then also thought it would be good to speak to kids just a little bit before your graduation. Read a verse out of the Bible and just talk to you from my heart for about 10 minutes. I'll step out your way, see.
Ndafunga kuti ungava mukana wakanaka wokutaura nemi mose. Uyezve zvakare, ndafunga kuti zvingaitewo zvakanaka kutaura kuvana zvishoma musati magraduata. Ndoverenga ndima kubva muBhaibheri. Ndogotaura nemi kubva mumwoyo mangu. Kwema minitsi anenge gumi. Ndichazobva pamuri chinyararire, maona.
Before I talk to kids, I'd just like to talk to the adults, just a minute, the two, all of you. It's been perhaps maybe a strenuous trip. It's been, but the experience that I've learned from God, I wouldn't take $10,000 for what I learned of the Lord since I've been here.
Ndisati ndataura nevana, ndiri kungoda kutaura nevakuru, kweminiti zvakare, imi mose. rwave zvino pamwe zvichida rwendo runonetsa rwanga rwakadaro. Asi chiitiko chandakadzidza kubva kuna Mwari, handikambotori zviuru gumi zvemadhora kutsivanisa nezvandakadzidza kubva kunashe nguva yose yandakanga ndiri kuno.
I truly believe I come in full obedience to the command of the Almighty, and I hope I can ever remain that way.
Ndinotenda zvemazviro kwazvo kuti ndauya muzaro wekuteerera murayiro waSamasimba, uye ndine tariro yekuti ndicharamba ndakadaro.
When I come, one thing was by a vision that I was standing above Tucson up here when a blast went off. Brother Fred was there when it went off.
Uye pane pandaka uya chimwe chinhu kwaive nokuda kwechiratidzo chokuti ndakanga ndimire kumusoro kweTucson. Kumusoro kuno pakava nekuputika. Zvakanaka, hama Fred vakanga varipo pakwakaputika.
And they took a picture, in the sky, and I didn't think much about it. I just never noticed it. So it began to impress me somehow to the day, and Brother Norma's father here told me, said, did you notice this?
Uye vakatora mufananidzo uya zvino munoziva muchadenga. Uye handina kufunga zvikuru nezvazvo, handina kumbozvicherechedza. Saka zvakatanga kundijekera neimwe nzira rimwe zuva. Uye hama Norman, baba vanoma vari pano, vakandiudza vachiti, makambocherechedza here izvi?
And just as I looked, right there was that angel, just as plain as they could be, sitting right there in that picture, see. I looked to see what it was, and it's time, same about day or two before, day or two after, I was up there.
Zvino pandakangotarisa, ipapo pakanga paine ngirozi dziya, dzichinyatsooneka zviri pachena. Dziri imomo mumufananidzo iwoyo. Maona, ndakatarisa kuti ndione kuti zvakaitika zvarini. Uye yaive nguva imwe chete, kuda zuva rimwe kana maviri, kana kuti zuva rimwe kana maviri mushure mokunge ndange ndiriko.
Now look where it was at. Northeast of Flagstaff or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly.
Ndakatarisa kwazvaiva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweFlagstaff kana Prescott, iri zasi kweFlagstaff. Saka ndipo chaipo pataive, munoona, ipapo chaipo.
26 miles high, while vapor can't go over four miles high or five, moisture, any kind of fog or anything, you see.
Mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda mudenga. Zvino, unyoro hwemvura haudariki, dariki mana, mamaira mana kuenda mudenga, kana mashanu, unyoro, mando yose yemhute, kanawo zvimwe, munoona.
Planes fly 19,000, has to get above all the clouds, you see, and 19,000 is about 4 miles high. And this is 26 miles high and 30 miles across it, and in the shape of the pyramid. If you've looked at the picture.
Ndege dzinobhururuka dziri pazviuru gumi nepfumbamwe. Ndokuti uende pamusoro pemakore ose, munoona. Uye zviuru gumi nepfumbamwe zvakada kuita semamaira mana kuenda mudenga. Iri riri mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda mudenga, uye rakapamhama mamaira makumi matatu riine chimiro chepiramidhi, kana makambotarisa mufananidzo wacho.
And on the right hand side, as I told you, I noticed outstanding that angel. There he is, chest out, wings back, coming right in just exactly the way it was. I never noticed it when it first. There'd been so many things.
Uye, nechekurudyi, sokukutaurirai kwandakaita, ndakacherechedza, zvinonyatsoonekera ngirozi iya. Heunoi uyo, dundunu rakabuda kunze, mapapiro ari kumashure, ichinyatsouya chaizvo sezvazvaive. Handina kuzvicherechedza pavakatanga, pava nezvinhu zvakawanda kwazvo.
And coming down the road the other day, there was something happened that spoke to me about the thing that I must do. And it's not my message.
Pandanga ndiri kuuya ndichidzika nemugwagwa nerimwe zuva, pane chimwe chinhu chakaitika chakataura neni maererano nechinhu chandinofanira kuita. Uye harisi shoko rangu.
One time Leo Mercer said Brother Branham, the time will come after this, that about 5 or 6 years ago, maybe 7, said, when the Lord will change your ministry, Brother Branham.
Pane imwe nguva, Leo Messia akataura akati, Hama Branham, nguva ichasvika mushure meizvi, ndokuti, kuda makore mashanu, kana matanhatu apfuura, zvichida manomwe, ndokuti, Ishe, vachashandura shumiro yenyu, Hama Branham.
And said, when he does, said, you'll probably just line up hospitals and speak them out of the beds and things. It didn't sound right, although I believe Brother Leo's trying to be sincere about it.
Uye ndokuti, paacha zviita, zvichida muchange mave kungoisa zvipatara mumutsara, zvinomotaura kuti vabve pami mibhedha nezvimwe, hazvina kuita manzwiro kwavo, kunyangwe, ndichitenda kuti hama Leo vakanga vari kuedza kuve vakaperera pazviri.
But it didn't sound just right because, see, our Lord Jesus never did that. See, when he went into the hospitals, there was one in that hospital. Do you remember where it was at in the Bible? The Pool of Bethesda.
Asi hazvina kunyatsonzwika zvakanaka. Nokuti munoona, Ishe vedu Jesu havana kumbozviita. Maona, uye vakaenda muzvipatara. Paiva nemumwe chete muchipatara ichocho. Munorangarira here pazvaive muBhaibheri? Chidziva cheBethesda.
Great multitudes of important people lay there, crippled, lame, blind, withered, waiting for the angel.
Boka guru revanhu vakaremara vaive vavete ipapo. Vakakuvara mitezo, vakaremara, mapofu. Vakaoma mitezo, vakamirira ngirozi.
Now that was in a spiritual hospital where people waited on divine healing. And here the divine healer himself came in and healed one and walked out.
Zvino makanga muri muchipatara chemweya apo vanhu vakanga vakamirira kupodza kwaMwari. Zvino heunoi pano, Mwari mupodzi pachake akapinda ndokupodza mumwe chete ndokubuda.
So you couldn't expect a mortal man or a ministry to come forth to be any greater than that was. I couldn't agree with it.
Nokudaro, haungatarisire munhu anofa kana imwe shumiro kuti iuye inenge iri huru zvinodarika zvakanga zvakaita iyoyi. Maona, handaiwirirana nayo.
But as I started turn around, the Holy Spirit came up on me. I asked Leo for a pen. I got a piece of paper and I wrote it. It's in his trailer today, if you ever report that.
Asi pandakatanga kutendeuka, mweya mutsvene wakauya pandiri. Ndakakumbira Leo chinyoreso. Ndakatora chidimbu chebepa. Ndokuzvinyora. Zviri mutirera yavo nhasi, kana muchinge muri kwairi.
It's that old aluminum trailer where I had the loading outfit. Just as you go in the door, the shelf on the right-hand side, right in front of the trailer, laying under there. I laid that there. I said, someday you can pull this out. God will never change the ministry, but he'll change the man with the ministry. That's what's to be done.
Ndeiya tirera ye aluminium, umo mandaive nezvinhu zvekusimudzisa. Paunongopinda nepamukova, pane sherufu kudivi rekurudyi, chaipo pamberi petirera. Ririmo pasi imomo. Ndakariisa imomo. Ndokuti, rimwe zuva unogona kuzorivhomora. Mwari haasi kuzoshandura shumiro. Asi, achashandura munhu ane shumiro. Ndizvo zvichazoitwa.
See, I know what I'm about to do, but I can't do it in the condition that I am now. Because something's got to happen within me that'll take God to do it.
Munoona, ndinoziva zvandinofanira kuita. Asi handikwanisi kuzviita muchinano chandiri machiri iye zvino, nokuti ndinofanira ku. Pane chimwe chinhu chinofanira kuitika mandiri. Zvichatotora Mwari kuzviita.
We're aiming to go back home. Kids are homesick. All of them want to go back. So I'm figuring on taking them back, Lord willing, maybe at your service Saturday. And go back.
Tiri kutarisira kudzokera kumba. Vana vave nechishuo chokunge vari kumba. Vose vave kuda kudzokera. Saka ndiri kufunga zvokudzokera navo. Ishe vachitendera pamwe mushure meshumiro nemugovera. Todzokera.
From there, I don't know. But I know as soon as that something happens within me, to make me feel towards people different from what I do now. I'd rejected the people, see? And I didn't want to have no more to do with them.
kubva ikoko handizive. Asi ndinoziva kuti panongoitika chimwe chinhu chiya mandiri kundiita kuti ndive nekunzwira vanhu zvakasiyana nezvandiri kuita iye zvino. Ndakanga ndaramwa vanhu, munoona, uye ndakanga ndisisade kuwana zvechimwe chinhu chokuita navo.
You know what I mean? What I call Ricky and Ricketta. The things that they had did, I'd preached with all the sincerity and God had confirmed it in every way. And if they didn't want to believe it, well, let them alone then.
Munoziva zvandinoreva. Vandinoti Ricky, Ricketta. Vaiva nezvinhu zvavainge vaita. Ndakaparidza nokuperera kwangu kwese, uye Mwari vakazvisimbisa nenzira dzose. Zvino kana vasingadi kuzvitenda, ko, vasiyei vakadaro.
I was going up to join up with Bud. It's coming fall. Start outfitting up there. Wait in the wilderness. Let my hair and beards grow out. And if the Lord wanted me to go anywhere, he'd send me a word and I'd go down and do it.
Ndakanga ndiri kuenda kumusoro uko. Kunobatana na Bud. Mumatsutsu ari kuuya. Totanga basa ikoko. Ndomirira ndiri murenje. Ndorega vudzi. Nendevu dzangu zvichikura. Zvino kana Ishe paine kwavanenge vachida kuti ndiende, vanonditumira shoko. Zvino ini ndinobva ndadzikako kunozviita.
On the road coming down the other day, he stopped me. And I seen where the what I was coming to. I'm on my road to something else now.
Zvino munzira, pandainge ndiri kuya nerimwe zuva, vakandimisa. Zvino ndakaona apo zvandaizova. Ndave munzira yangu kune zvimwe zvakasiyana zvino.
And I thought when I got home I'd make what we call a heart-to-heart talk. Maybe put it on tape. And then so that the public would see why the sudden change.
Zvino ndakafunga kana ndasvika kumba ndichada kuita kuya kwatinoti nhaurirano yepamoyo. Zvichida ndozviisa patepi. Uyezve zvino kuitira kuti voruzhinji vagona kuti sei paine shanduko nokukasika.
Now, you kids, let's have a little word of prayer.
Zvino, imi vana, ngatingo, ngative inomunamato muduku.
Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old, and the middle-aged. And we have assembled this side of eternity once more to speak about you and about the things that pertains to everlasting life.
Ishe Jesu, tinotenda nokuda kwenguva ino, kuziva kuti takaungana pano vaduku nevakuru, nevemazera epakati, uye taungana divi rino riziyenda nakuenda, kamwezve kuti titaure nezvenyu, uye nepamusoro pezvinhu zvine chekuita neupenyu husingaperi.
These young ones sitting in here tonight, some of them are graduating, some has already graduated.
Uye vadiki ava vagere muno manheru ano. Vamwe vavo vari kugraduata. Vamwe vakatograduata.
But I realized, Lord, something had happened just a few hours before that great shock or great blast had taken place in the mountain up there, north of Tucson, when the angels of the Lord came down.
Asi ndinocherechedza Ishe, chimwe chinhu chakaitika maawa mashoma pasati pava nekuzunguzwa kukuru kuya, kana kuti kuputika kukuru kwakaitika mugomo pamusoro pai kuchamhembe kweTucson, apo ngirozi dzaMwari padzakadzika pasi.
I remember what was said, and especially about the young people. I pray thee, Lord, help us to understand, and may I be able to say something to these young folks tonight that'll help them along the journey. For Lord, we all need that help at this time.
Ndinorangarira zvakataurwa, uye kunyanya pamusoro pevanhu vechidiki. Ndinokukumbirai Ishe kuti mutibatsire kunzwisisa. Uye dai ndakwanisa kutaura chimwe chinhu kuvaduku ava manheru ano, chichavabatsira parwendo. Nokuti Ishe, tose tinoda betsero iyoyi panguva ino.
Bless us together, forgive our sins, and if anything that we've done since we've been out here that's displeased you, We pray you forgive us for.
Tiropa fadze ipa mwechete. Regererai zvivi zvedu. Uye kana paine chataita kubvira tanga tiri pano zvisina kukufadzai. Tinokumbira kuti mutiregererewo nokuda kwazvo.
For we realize today that we have no guarantee of tomorrow. We don't know what tomorrow brings. We must be prepared today to meet tomorrow.
Nokuti tinocherechedza nhasi kuti hatina chokwadi neramangwana. Hatizivi kuti mangwana anotiunzirei. Tinofanira kunge takagadzirira nhasi kuti tigosangana namangwana.
And Father God, there's only one way that we know to do this, that's to prepare to see you. For by and by we realize that we are all going to do it, and we've got to meet it sometime.
Uye Mwari Baba, pane nzira imwe chete yoga yatinoziva yokuzviita. Ndiko kugadzira kukuonai. Nokuti gare gare, tinocherechedza kuti tose tichazozviita. Uye tinofanira kusangana nazvo pane imwe nguva.
Either in peace as a friend or child or as an enemy. Far be it, Lord, that we be anything else but your own beloved children. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen.
Pamwe murugare seshamwari kana mwana kana semhandu. Zvisaitike ishe kuti tigova chimwe chinhu kunze kwekuva vana venyu voga vanodikanwa. Zviiteiwo zvinhu izvi zvatakumbira nemuzita raJesu. Amen.
Today, while I was chopping weeds really early this morning, I found a place in the Bible I thought would be a good thing to read at this time.
Nasi pandanga ndichitema tema masora. Nasi kuseni seni, ndawana nzvimbo mubhaibheri ndafunga kuti ingaita chinhu chakanaka kuverenga panguva ino.
And it may not be too dashing appropriate, but I thought just for just a few minutes to talk.
Uye yaka. Inogona kuita sekunge isina kunyatsofanira asi ndafunga kwema minutes mashoma okutaura.
We'll read this out of the 18th chapter of St. Luke. All four gospel writers write of it. The 18th chapter and the 18th verse.
Ndinoda kuzviverenga kubva muchitsauko 18 chamutsvene Ruka. Vose vanyori vana veevhangeri vakanyora nezvazvo. Chitsauko 18 uye ndima 18.
And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, that is God.
Zvino mumwe mutongi akamubvunza akati, Mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu usingaperi? Zvino Jesu akati kwaari, Unondidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete anova iye Mwari.
Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and mother. And said, All these have I done and kept them from my youth up.
Mirayiro unoiziva inoti, Usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako naamai. Zvino akati, izvi zvose ndakazviita nokuzvichengeta kubva pauduku hwangu.
Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute unto the poor. Thou shalt have treasures in heaven. Come, follow me.
Zvino Jesu achizvinzwa akati kwaari, Unoshayiwa chinhu chimwe chete. Tengesa zvose unazvo, upe varombo, uchava nepfuma kudenga, uya unditevere.
I think the word, come follow me, that'd be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids, or if I was talking to just what I am.
Ndinofunga shoko rokuti, uya unditevere, ndiyo ingava rairo yakanakisisa, yandinga padai ndainge ndiri kutaura kuzviuru gumi zvevana, kana dai ndaive ndiri kutaura kune vari pano.
It's a command and the greatest thing that I think that was ever offered anybody and especially a young person. Follow me.
Irairo, uye chinhu chikurusa pakufunga kwangu chakambopiwa kuna ani zvake, uye kunyanya kumunhu wechidiki nditevere.
You're going to follow somebody. Can you remember that? You're going to follow somebody. And the way you follow the person, be sure that who this person's following.
Uchange uchitevera mumwe munhu. Zvino chingo, uzirangarire izvozvo. Uchatevera mumwe munhu. Zvino nzira yaunotevera nayo munhu wacho. Iva nechokwadi kuti ari kuteverawo ani. Maona.
Paul one time said, be followers of me as I am of Christ. In other words, just as I follow Christ, you follow me.
Isu, Paulo pane inguwa akati, ivai vateveri vangu, sezvandiri wa Kristu. Nemamwe mashoko, sokungo tevera kwandinoita Kristu, imi nditeverei.
And now, at this turning point, this stage of life where we all come, and many times you've heard me holler, Ricky, Ricketta, and things that it's the age that we're living in. It really isn't those people.
Uye zvino, pashanduko ino, rino danho reupenyu, patinosvika tose. Uye kakawanda, makandinzwa ndichidanidzira, Ricky, Ricketta, nezvimwewo. Ndiro zera racho. Ndiro zera ratiri kurarama mariri. Asi chaizvoka, havasi ivo vanhu ava.
Those people are people like we are. Those kids out here, these hot rods running up down the street and carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor, and girls dressed immorally and things. Them's girls and boys like we are.
Vanhu ivava, vanhu vakafanana nesu. Vana avo kunze uko, netumotikari tunomhanya kwazvo, vachimhanya vachikwira nokudzika nemugwagwa. Uye vachiita zvose zvavanenge vachiita, vachiputa fodya nekunwa doro. Uye vasikana vakapfeka zvinonyadzisa nezvimwewo. Ivava vasikana nevakomana vakaita sesu.
They're human. They love, they eat, they drink, they sleep, they breathe, they gotta die. They're people just like we are.
Maona. Vanhu, vanoda, vanodya, vanonwa, vanokotsira, vanofema, vanofanira kuzofa. Vanhuwo sesu.
And yet they've been possessed of an evil spirit. They don't know it. Not because of the people, but because sometimes some leader that they've been following have led them in the wrong road.
Uye zvakadaro vaka. Vakagarwa nemweya wakaipa. Havazvizive. Kwete nokuda kwevanhu. Asi nokuda dzimwe nguva, mumwe mutungamiri wavanga vachitevera. Avatungamirira munzira yakatsauka.
Now you girls and boys know better than that. You know, you've been taught better than that. You've got better parents, sounder training than to do a thing like that. You know better.
Zvino, imi vasikana nevakomana munoziva zviri nani kudarika izvozvo. Munoziva, makadzidziswa zviri nani kudarika izvozvo. Mune vabereki vari nani. Kudzidziswa kuri nani pane kuita chinhu chakadaro. Munoziva zviri nani.
But they don't, see, because the churches that they go to are modern churches, modernistic, and they just live for the day, more popular, and what's the morals become virtue to them, see?
Asi, havazivi, munoona, nokuti machurch avanopinda ndi echimanje-manje, uyeva, vanongoraramira zuva iroro, vaine mukurumbira wakawedzerwa, uye o ini zvangu, chii, unu wave unaku kwavari, maona.
So they, what is said one time in a play that I seen down here not long ago, Sodom and Gomorrah, that evil possessed woman said to Lot, what you call immoral, I call virtue.
Saka ivo, izo sokutaura kwandaka mboita pani imwe nguva, mune mumwe mutambo wandakaona zasi uko, nguva shoma yapfuura, weSodoma neGomora, kuti uyu mudzimai, aive akagarwa nemweya yetsvina akati kuna Roti, zvaunoti maitiro asina hunhu, ndinoti hunaku.
Jesus said as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. So we're back to that place again.
Jesu akati, sezvazvaiva mumazuva aNoah, ndizvo zvazvichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Saka tadzoka panzvimbo iya zvakare.
Let's look at this fellow for a few minutes that we read about. No doubt that this kid was born in a good home, like you kids are. He was brought up with good parents.
Ngati tarisei muchinda uyu kwema minitsi mashoma wataverenga nezvake. Pasina kupokana mwana uyu akazvarirwa muimba yakanaka sezvamakaita imi vana. Akakudzwa nevabereki vakanaka.
Because it proved it when Jesus presented to him the commandments of God, he said, I've kept these since a youth. It showed that he had been brought up right.
Nokuti zvakazviratidza apo Jesu akamuratidza mirayiro yaMwari akati ndakaichengeta kubva ndichiri jaya. Zvakaratidza kuti aive akadaro akange akadaro akange akudzwa nenzira yakanaka.
He wasn't just a snatch out and he had been brought up to know what's right. Kids like you all are. It probably come up under a God-fearing mother and daddy to teach him right when he was a kid. Well, that's good.
Akange asingori munhu wenhando. Uye munoziva iye akanga akudzwa achiziva zvakanaka sevana vakaita semi. Pamwe akarerwa naamai nababa vaitya Mwari kumudzidzisa zvakanaka paive mwana muduku. Saka zvakanaka.
Maybe as a little baby, his mother had high ambitions of him being a great man someday, his father's worth money that could school him and get him an education, and he'd come out with a good education and be able to be something in the world.
Zvichida, achiri mwana mucheche, amai vake vaiva netariro huru pamusoro pake, yokuti azova munhu mukuru rimwe zuva. Baba vake vaiva nemari yakakwana. Yaikwanisa kuti aende kuchikoro uye nokumupa dzidzo yose yaaikwanisa. Aizokwanisa kubuda aine dzidzo yakanaka okwanisa kuvawo chimwe chinhu munyika.
And with the sincerity of this mother and dad educating this kid and perhaps come to his graduation time like you are, see, the time when he passed through his school and had his education.
Uye nekuperera kwaamai nababa vake vachidzidzisa mwana uyu. Uye pamwe ndokusvika panguva yake yekugraduata sezvamaita, munoona, nguva yaakapfuura nemuchikoro akawana dzidzo yake.
No doubt it perhaps was a pride and joy of that mother and daddy's life.
Pasina kupokana kuti zvichida akanga ari chidadiso nemufaro muupenyu hwaamai nababa ava.
No doubt in them days he had a fine horses like you have automobiles, and a good dad and mother like you all have got that sees to each. You got good clothes and a car and can just enjoy life, just something like you have today.
Pasina kupokana mumazuva iwayo aiva nemabhiza akanaka semi mune motokari uye nababa vakanaka naamai sevamunavo imi mose. Vanoona kuti mune hanzu dzakanaka nemotokari uye munogona uye mugonakidzwa neupenyu chingori chimwe chinhu chakaita sechamunhu acho nhasi.
And a father and mother with the praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man, that he'd be an extraordinary man. All parents want that.
Uye baba naamai pamwe ne vachinamata nguva dzose kuti mwanakomana wavo asazoguma angori munhuwo zvake, asi kuti azenge ari munhu akabudirira. Vabereki vose ndizvo zvavanoda.
Did you hear Jesus refer to that commandment? Honor the father and mother and stop.
Makanzwa here Jesu achitaura nezvemurayiro uya, kudza baba naamai vako ndokubva amira. Maona.
And that's the ambition of any parent, to do the best for their children to can, educate them, give them things maybe they wasn't able to get. That's what I feel about my children.
Zvino ndiyo vavariro yemubereki wose, kuitira vana vavo zvakanaka zvavanokwanisa, kuvadzidzisa nokuvapa zvinhu pamwe ivo zvavasina kana kumbowana. Ndiyo manzwiro andinoita nevana vangu.
I think sometime in going to school, now I think send Becky and Sarah and Joseph into these high schools and things where all this go on's at. I think I'll take them and get back into the mountain and raise them up there like the Indians live.
Ndinofunga dzimwe nguva mukuenda kuchikoro zvino. Ndinombofunga, ndikatumira here Becky na Sarah na Joseph muzvikoro zvikuru izvi nezvimwe. Uko kune zvose izvi zviri kuitika. Ndinofunga kuti ndichavatora ndoenda navo mugomo. Zvino zvinondovakudza ikoko ne semararamiro anoita maIndia.
But here's what it is. What's in the kids going to come out? No matter where it is, it's going to come out.
Asi hezvinoizva zviri. Zviri mumwana zvichabuda. Zvisinei kuti ari kupi, zvinotofanira zvichabuda.
If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See?
Kana chiri chakaipa, chirimo, chinobuda mumusasa wemaIndia. Kana chiri chakanaka chirimo, chinobuda mumusasa upi zvawo. Maona?
It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you? And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot.
Ndi icho chirimo mwana. Masikirwo emwana izvo zviri mukati mako uye zvauri iko zvino zvichida ndizvo zvauchave upenyu hwako hwose uri pachinhano chekushanduka.
Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. Shows the statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21.
Munombozivei zvikamu makumi masere nenhanhatu kubva muzana yevanotendeukira kuna Jesu Kristu vanozviita vasati vasvika makore makumi maviri nerimwe okuzvarwa. Zvinozviratidza. Umbowo hweongororo yakaitwa unozviratidza. Zvikamu makumi masere nenhanhatu kubva muzana chiavo vanouya kuna Kristu vanouya vasati vasvika makore makumi maviri nerimwe.
If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Well, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare.
Iwe, mushure mekudarika zera irori, unenge wanyatso umbika kana kuti, unenge usisa shanduke panzira dzako. Oh, zvinokwanisika zvirokwazvo. Vanouya vane makore makumi manomwe, makumi masere okuzvarwa, asi, kashoma kwazvo. Maona.
You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do and what you're trying to achieve in life. You think of it.
Unozvigadzirira uchiri mudiki. Unonangisa vavariro dzako kune zvauri kuda kuzoita. Nekune izvo zvauri kuda kuita muupenyu. Unofunga nezvazvo.
As you think, of course, your mind is presented into your mind by an unknown something that dominates your mind, and then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it, and then your ambitions drive you to it.
Zvino paunenge uchifunga saizvozvo, pfungwa yako, zvinoiswa mupfungwa yako nechimwe chinhu chisinganzwisisike, icho chinotonga pfungwa yako. Zvino kana zvichinge zvave mupfungwa dzako, unobva wazvitaura. Kuti uchazozviita. Zvinovavariro dzako dzinobva dzakuendesa kwazviri.
So mother and father expecting this young man to his ambitions to be great, enough money to carry it out, and then no doubt prayed that this young lad would get that opportunity.
Saka amai nababa vachitarisira mujaya uyu kuti vavariro dzake kuva mukuru mukuru. Vaine mari yakakwana yokuzviita. Uye zvino, pasina kupokana, vakanamata kuti mujaya wechidiki uyu. Aizowana mukana uyu.
You see, they had done all they could do. He'd maybe having fine horses and maybe he's very popular amongst the women.
Munoona, vakanga vaita zvose zvavaikwanisa. Iye zvichida, aiva nemabhiza akanaka. Uye zvichida, aiva nemukurumbira kwazvo pakati pemadzimai.
If what would go for a man would be for a woman, vice versa. See? Because we're talking about human life, souls, both men and women.
Zvinoendeka kumurume, ndizvowo kumudzimai. Zvimwewo kana zvikapesaniswa, munoona. Nokuti tiri kutaura upenyu hwemunhu, munhu wemukati, vose varume nemadzimai.
And then, after all this opportunity the boy had, see, he become on easy street, we call it. On a place where he didn't have to worry about too much. His parents had money.
Uyeze, Mushure memukana wese uyu wakawanikwa nemukomana uyu. Munoona. Akaenda pamutambara kedi chinodaro. Pachinano chekuti akanga asinganetseke nezvinhu zvakawanda. Vabereki vake vaiva nemari.
He become a ruler. The Bible refers to it here as a young, rich young ruler.
Iye aiva akanga ari kwazvo. Akava mutongi. Bhaibheri rinotaura nezvazvo pano zve semutongi muduku akapfuma.
And we see him at a young age, maybe in his teenage, just out of school, just out of graduation, maybe a few weeks before or something, he's a ruler. And he had all that hearts could desire.
Uye tinoona uyo ari pazera rechidiki pamwe munguva yake yekubva zera. Achangopedza kuchikoro, achangopedza kugirajueta zvichida, masvondo mashoma asati, kanawo zvimwe, akabva ava mutongi. Uye, aiva nezvose zvaigona kudiwa nemoyo wake.
And the boy wasn't no modern Ricky. He's a fine kid. I believe when Luke wrote about it, or Mark, I believe it was, Jesus looked at him and sighed because he loved him.
Zvino mukomana uyu akanga asiri ndururani yechimanje manje. Mwana akanaka. Ndinotenda apo Ruka paakanyora nezvazvo. Kana Mariko ndinotenda kuti ndiye Jesu akamutarisa ndokutura mafemu nokuti akamuda. Maona.
There's something about the kid. There's a nice personality hook with this kid.
Pane chimwe chinhu pamwana uyu. Paiva nehunhu hwakarurama hwaiva hwakabatirira.
Where he come from? I have a nice family who taught him the commandments of God and seen that he kept them. And he did it from his youth up.
Akabvepi. Akabva mumhuri yakanaka. Vakanga vakamudzidzisa mirayiro yaMwari. Uye vachiona kuti aichengetedza. Uye akatozviita kubva paujaya hwake kuenda mberi.
And the boy had an ambition. He wanted eternal life. He said, a good master, what could I do to inherit eternal life?
Zvino mukomana uyu, aiva nevavariro, aida upenyu husingaperi. Akati, tenzi wakarurama, ndodini kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi.
See, with all you got in the world, yet the soul on the inside of you tells you there's something that you need, that you haven't got, just by wealth, or it always had to be wealth. It could be pop or some pretty girl. She's got her beauty that she can think of.
Maona, pane zvose zvaunazvo munyika. Zvakadaro. Munhu wemukati ari mukati mako anokuudza kuti pane chimwe chinhu chaunoda icho chausina neupfumi wega kana kuti hazvireve nguva dzose kuti unofanira kunge huri upfumi unogona kuva mukurumbira imwe tsvarakadenga ane runako rwaanogona kufunga nezvarwo.
Maybe she's very popular in school. Maybe the boy can get any girl he wants. He feels that he's kind of secured.
Zvichida ane mukurumbira kwazvo pachikoro. Pamwe mukomana anogona kuwana musikana wose waanenge achida. Anonzwa sokunge akachengeteka.
That's not security. It'll fade just like the flower in the field. See, it'll go. Won't be long. Just a few turns of sun, that's gone. Then you've got a soul that has to live eternally.
Haisi chengetedzo. Kuchapera sezvinongoita ruva riri mumunda. Maona, inopera. Hapana nguva refu mukudoka kushoma kwezuva zvatopera. Zvino une munhu wemukati anofanira kugara muna zienda na kuenda.
And this young kid must have had a nice personality because he presented himself to the Lord Jesus knowing he bowed upon his knee. He said, good master, what could I do to have eternal life?
Zvino mujaya wechidiki uyu aifanirwa kunge aiva nehunhu hwakanaka nokuti akanozviratidza kuna Ishe Jesu achiziva akagwadama nebvi rake akati tenzi wakarurama ndodini kuti ndive neupenyu husingaperi.
He said, what do you call me good? He said, when you know there's only one good, and that's God. See, what the young man expressed in this, that he was God.
Iye ndokuti, unondidzire munhu akanaka. Ndokuti, apo iwe unoziva kuti, pane mumwe oga akanaka, uye ndimwari. Maona, mujaya uyu airevei mukudaro, kuti iye aiva mwari. Maona.
He said, you don't know what's the commandments, keep them, said Jesus. So he said, what commandments, master? He said, the commandments of honor the father and mother and so forth. He said, "This I've done from youth up. See, I've did this."
Akati, iwe unoziva mirayiro, ichengete. Akati, saka akati, mirayiro ipitenzi. Akati, mirayiro yokuti, kuza baba na amai vako, nemimwe yakadaro. Akati, izvi ndakazviita kubvira pauduku hwangu, zvichienda mberi. Munoona, ndakazviita.
He said, "Yet you're lacking one thing. Go sell what you have and distribute to the poor and follow me."
Akati, zvisinei une chimwe chinhu chausina. Enda, tengesa zvaunazvo. Ugogovera kune varombo, zvino wonditevera.
What an opportunity. That could have been Peter, James, or John, and them.
Mukana wakadini, aigona kunge ari Petro, Jacobo, kana Johani, mumwe wavo.
See, the kid had been trained and brought up right and been presented to Christ to use him and all the potentials that he had in him to use, probably educated, young, rich, influence, where he could have presented the gospel and yet turned it down. What a rational thing that was for that young boy. See?
Munoona, mwana uyu akanga adzidziswa nokukudzwa zvakanaka. Ndokuunzwa kuna Kristu kuti amushandise. Uye zvikwaniso zvose zvaive nazvo maari kuti azvishandise zvichida aive akadzidza, ari mudiki, akapfuma, aine runziro, uko kwaigona kunge akaunza evhangeri. Uye zvadaro ndokuhuramba. Chinhu chakaipa zvakadini chakaitwa nemukomana uyu. Maona?
Follow me. Now see, he had to follow someone. Now he had to either follow the influence of the people he's associated with, the influence of some young lady, some influence of a gang of boys that he was associated with, his colleagues in school, or follow Jesus Christ.
Nditevere. Zino onai, aitofanirwa kutevera mumwe munhu. Zino, aitofanirwa kutevera runziro yevanhu vaaiyanana navo. Runziro yemumwe mudzimai wechidiki, imwe runziro yeboka revakomana vaaiwadzana navo, shamwari dzake pachikoro, kana kutevera Jesu Kristu.
All of his goodness, yet he knew he didn't have eternal life. Kids, that's what you got to think about.
Mukunaka kwake kwese, zvakadaro, aiziva kuti akanga asina upenyu husingaperi. Vana, ndizvo zvamunofanira kufunga pamusoro pazvo. Maona.
Now look at the boy tonight. What he could have been and what he is. What he is tonight, he's somewhere. He was a man. He's somewhere. He's waiting a judgment.
Zvinotarirai mukomana uyu manheru ano. Zvaigona kunge akave, uye nezvaari. Zvaari manheru ano. Pane kwaari. Akange ari munhu. Pane kwaari. Akamirira kutongwa.
He's waiting to face the judgment of that day, turning down the same opportunities presented to you kids, almost under the same circumstance.
Akamirira kutarisana nemutongo nezuva iroro, kuramba mukana mumwe chete, zviri kuunzwa kwamuri imi vana, potse pasi pemamiriro ezvinhu mamwe chete.
Fine kids, good personality, fine fathers and mothers, what you have, don't even have to work unless you want to. See? But there's something else that goes with that. And something goes with that.
Vana vakanaka, vane hunhu wakanaka, vana baba naamai vakanaka, vamuinawo, hamusungirwe kushanda kunze kwekunge muchitoda henyu. Maona? Asi pane chimwe chinhuzve chinoenderana nazvo. Pane chimwe chinhu chinoenderana nacho.
That word tonight never dies. It's still a challenge to every young man, every young woman. Follow me.
Shoko iro romanero ano harimbofi. Richiri kungopikisa kumujaya wese, kumandara yose, nditevere.
See, words don't die. Whenever you speak anything, just remember, whether it's in your car in the secret, whether it's in the pulpit, whether it's down the street corner with your boyfriend or girlfriend, wherever it is, it never dies. It's got to live forever.
Maona, mashoko haafi. pose paunotaura chimwe chinhu. Ingorangarira zvichida, ungadai uri mumotokari yako pakavanda. Zvichida, ungadai uri mupurupiti. Zvichida, ungadai uri zasi pakona mumugwagwa nemukomana wako kana musikana wako. Chero kupi hako, harifi. Rinofanirwa kurarama nokusingaperi.
I seen that girl the night in the vision, young, pretty girl, a Hollywood actress, and I seen her dying, reaching trying to get to help, and she died in a heart attack, Miss Monroe.
Pandakaona musikana uya wandaka, pane umwe usiku muchiratidzo. Musikana wechidiki akarurama pachiso, mutambi wemabhaisikopo weku Hollywood. Uye, ndakamuona achifa. Achishweverera achiedza kuti awane rubatsiro. Akafa nokumira kushanda kwemoyo wake, muzvari Monroe.
And then that's been 2 years ago, and I seen her dying. And 2 days later, she did die.
Uye zvino ave makore maviri apfuura. Ndakamuona achifa. Mazuva maviri akatevera akabva afa.
And then the other night, I heard that girl's voice. How? The kids have been telling me, Daddy, you go down that river, no return all the time. Said they got a play like that on tonight. They told me a certain night it would be on, a week or two ahead of time.
Zvino umwe usiku, ndakanzwa inzwi remusikana uyu. Sei, vana vainge, vachinditaurira, baba, munoenda zasi uko ku river of no return, nguva dzose. Ndokuti, vane mutambo wakadaro nhasi manheru. Vakandiudza kuti, pano umwe usiku, ndipo pauchenge uripo, viki rimwe kana maviri nguva yacho isati yakwana.
I thought, well, I want to see that because I've been down that river 2 or 3 times, by 5 times, I think. Well, I went to see it, and Miss Marilyn Monroe acted that out.
Ndakafunga, zvakanaka, ndinoda kuona, nokuti ndakambenge ndiri zasi kurukova uru. Kaviri kana katatu, kuda kashanu, ndinofunga, saka ndaida kuona. Zvino muzvari Marilyn Monroe akatamba mutambo wacho.
Well, that was the girl I saw in the vision. And there she was in picture, and the actions, the very act that she made on the river of no return, when she took that picture perhaps 15 years ago, it was an old picture, maybe 20 years ago.
Saka ndiye musikana wandakaona muchiratidzo. Zvino heunoi uyo, mumufananidzo, nezvaaita, mutambo wacho, wakaita mu the river of no return. Pakatora mufananidzo uyu kuda makore 15 apfuura. Wakanga uri mufananidzo wakare kuda makore 20 apfuura.
And she's been dead 2 years and there she is again alive. Every action and every word. See? It's still so caught in magnetic tape. Until it's alive again.
Zvino ave makore maviri kubva paakafa. Zvino heunoi uyo zvakare ari mupenyu. Zvose zvaaita nemashoko ose maona. Richakabatwa mutepi yemagineti kusvikira richiri benyu zvakare.
Not only that, but everything that we say is alive. Every word that we speak cannot die.
Kwete izvozvo zvega. Asi zvose zvatinotaura zvipenyu. Shoko rose ratinotaura harigone kufa.
Coming through the room is words now, forms of people. Television picks it up. You can speak right here and they hear you around the world. That same second, even before you can hear it in this room, it goes around the world. By electronic.
Mashoko ari kupfuura nemukamuri zvino, zvimiro zvevanhu. Television inozvinonga. Unogona kutaura ipo pano, zvino vokunzwa pasi rose. Musekondi imwe cheteyo. Zvokuti musati mazvinzwa mukamuri ino. Zvinopoterera pasi rose nemagetsi.
And God's great screen picks that up. And every move and every act that you make, you've got to meet it at the judgment.
Zvino ziskirini, ramwari guru rinozvinonga izvozvo. Kufamba kwese nechiito chose chaunoita, unofanira kusangana nazvo pakutongwa. Maona.
So young fella, it's a good thing to stop. Think about these things, see, because you're going to meet it again.
Saka mujaya, chinhu chakanaka kumira, wofunga pamusoro pezvinhu izvi, munoona, nokuti uchasangana nazvo zvakare, maona.
Let's trace this young man, the opportunity he had, and put yourself in his place. I know a girl the same as this, Becky in Maryland. Just the same as you stand in his place and you can hear that voice which is still alive.
Ngatirondei mujaya uyu, mukana waakava nao, zvino ugozviisa panzvimbo yake. Uye, musikana sezvakangoitawo Becky na Marilyn. Zvakafanana sezvazvakangoita Sewe wakamira panzvimbo yake, uye unokwanisa kunzwa inzwi riya richiri benyu.
It's still alive, it's still moving. Science says in 20 years from now they pick up his literal voice that he spoke 2,000 years ago. It's still alive.
Richiri benyu. Richiri kufamba. Science inoti, mumakore makumi maviri kubva zvino, vachanhonga inzwi rake chairo raakataura zviuru zviviri zvemakore akapfuura. Richiri benyu.
Like a pebble dropped in the ocean, the wave never ceases. It goes to the shore thousands of miles and turns back.
Sedombo rinodonhera munyanza, saisai racho harimire, rinoenda kumahombe kombe, zviuru zvemamaira, rozodzokazve.
When a voice is once spoken to the air like that, it never dies. There ain't nothing you say at the judgment, it's right there.
Kana inzwi rangotaurwa mumhepo saizvozvo, harife. Hapana chaunogona kutaura pakutongwa. Rinenge riripo ipapo.
There will be the voice of Jesus Christ bidding that young man, follow me. And him turning away on the screen, sorrowful because he had great possession. See?
Pachave neinzwi raJesu Kristu richidana mujaya uya, nditevere. Na iye achiramba paskirini. Akasuwa. Nokuti akanga aine upfumi wakawanda. Maona.
We might not be, it always has to be money. It can be other things. See, anything we hold dear, then we do that call. See, it becomes lack of money to us. It becomes something that corrupts us.
Tinogona kunge tisitombori. Kwete nguva dzose kunge zviri mari. Zvinogona kuve zvimwewo zvinhu. Maona. Chero chinhu. Chatinodisisa kudarika kudanwa uku. Munoona. Zvinoita semari kwatiri. Chinozova chimwe chinhu chinotiodza.
Now, let's follow him a little bit. What happens when he turns away? He didn't listen to that voice of Christ. He went with his friends.
Zvino, ngatimuteverei zvishoma. Chii chinoitika paanoramba? Haana kuteerera kuinzwi riya raKristu. Akaenda neshamwari dzake.
Which, you kids, you're all fine kids, and you're bound to have friends. But watch what kind of friend you have. If that friend's following Christ, go with that friend. Follow Christ too. But if it don't do it.
Zvino imi vana, muri vana vakanaka, uye zvinotoitika kuti munotenge muine shamwari, asi ngwarira kuti imhando iye shamwari yauinayo. Kana shamwari iyoyo ichitevera Kristu, enda neshamwari iyoyo. Tevera Kristu zvakare. Asi kana isingadaro, usazviite.
Let's look at it. We find out he perhaps kept his friends. He became a great ruler. He was a ruler then.
Ngati mutarisei. Tinoona kuti pamwe akaramba aine shamwari dzake. Akazova mutongi mukuru. Akanga ari mutongi nechekare.
Later we find him so prosperous until he had to build extra barns to put his stuff in. And then he said to himself after he got old and the cares of young life and things has passed, all he done maybe was entertain.
Gare gare tinomuona abudirira zvikuru kusvikira akatozovaka mamwe matura kuti aise zvinhu zvake imomo. Zvino akataura ega achiti mushure mekunge achembera apo hanya yehujaya nezvimwe zvakanga zvapfuura. Zvose zvaakaita zvichida kwaive kutandara.
When an old man or an old woman like me, my wife, your mothers and dad, there isn't hardly anything that they can think of.
Kana mutana, kana chembere seni, mudzimai wangu, anamai venyu na baba, hapachisina chimwe chinhu chavanofunga nezvacho.
They can't, don't want to get out and run up and down the streets, you know, as young fellows would and young women. Dates and who's going to be your wife or your husband. Or see, they don't have that in their mind. They got children. They're interested. That's going to be you all tomorrow. If there is a tomorrow.
Havakwanise. Havadi kuenda kunze uye. Uye. vagomhanya mhanya vachikwira nokudzika nemugwagwa munoziva sezvingaitwa nevechidiki nemadzimai echidiki kupfimbana uye kuti ndiani achazova mudzimai wako kana murume wako kana kuti munoona havana izvozvo mupfungwa dzavo ivo vane vana vavane hanya navo ndizvo zvamuchazovawo imi mose pane ramangwana kana paine ramangwana maona.
And see, the fellow then with maybe he never even got married. And however, he was a great ruler. And he set up on, and as is in Jerusalem yet today, they eat on the housetop this time of day when it's cool out in the evening.
Zvino, munoona muchinda uyu, ipapo, aine zvichida, pamwe haana kana kumborora, uye zvakadaro, aive mutongi mukuru, zvino, aive agere. Zvino sezvazviri muJerusarema, kunyange nhasi, vanodyira pamusoro pemba, nguva dzino dzezuva, kana kwave kutonhorera, ave madekwana.
And we find another character pictured with him, a beggar.
Uye tinoona mumwe munhu, anoonekwa pamwe chete naye, mupemi.
And the man from being raised to honor the neighbor and do unto others as have others to do unto you. See, by rejecting that call of Christ, finally, it looked like a boy had been raised in a home like that, that would never got away from him, but it did. It did.
Zvino murume uyu, akakudzwa kuremekedza muvakidzani, nokuitira vamwe izvo zvaungade kuti vakuitire. Munoona, nokuramba kwaakaita kudana kwaKristu, pakupedzesera, zvaiita sokunge mukomana akarerwa muimba yakadaro. Izvozvo zvaisafanira kubva maari, asi zvakabva. Zvakabva.
And there laid a man at the gate by the name of Lazarus, begging him for food. And vainly he would have eat the crumbs that he swept off, not even to the beggar, but to the dogs. And was full of sores.
Zvino paiva nemurume aiva arere pagedhe, zita rake ainzi Razaro. Aipema chokudya kubva kwaari, achishayiwa. Aigona kunge akadya mafufu ainge atsvairwa, kwete kumupemi, asi kuimbwa. Uye aive azere nemaronda.
But the man had been so polished in society then, he had no more feelings, he became numb because he had rejected that offer of Christ.
Asi murume uyu, akanga akwenenzverwa kwazvo pakati pevanhu. Zvino, akanga asisanzwire. Akabatwa nechiveve nokuti, akanga aramba zvakanga apuwa naKristu.
And maybe one evening this time making his toast with fine wines and lovely women's jeweled around him and things like that with all his hearts could desire and toasting a beggar laying at the gate.
Uye zvichida umwe usiku, nguva dzino, ari pakunwa waini dzakanaka, nemadzimai akarurama ane zvishongo zvinokosha, vakamupoteredza nezvimwe zvakadaro, aine zvose zvaidiwa nemwoyo wake nokunwa mupemi, aive arere pagedhe.
And before daylight dawned the next morning, he was in hell screaming for that Lazarus to come put water on his tongue. The change of the scene.
Zvino zuva risati rabuda, mangwanani akatevera, aive mugehena, achidanidzira kuti Razaro auye kuzoisa mvura parurimi rwake. Kushanduka kwemamiriro ezvinhu.
And you notice, when he said, Father Abraham. Now he still remembered that Abraham was the father of the Jews.
Zvino munocherechedza paakati, Baba Abraham. Zvino akanga achiri kurangarira kuti Abrahama ndiye aiva baba wemaJudha.
He said, Father Abraham, send that beggar, Lazarus, down here with a little water on his fingers to put on my lips. These flames are tormenting.
Akati, Baba Abrahama, tumirai mupemu uya Razaro zasi kuno nemvura shoma paminwe yake, yokuisa pamiromo yangu, mirazvo iyi yemoto iri kunditambudza.
And he said, and Abraham said, it's, I can't do that, in so many words. And besides all this, you see, you had your opportunity in life.
Zvino Abraham akati, izvi handikwanisi kuzviita, nemamwe mashoko akawanda. Uye kunze kwaizvozvi, zvose unoona, wakava nemukana wako muupenyu.
When did he have it? When Jesus said, follow me. But he turned it down.
Akava nao papi pacho. Paya Jesu paakati nditevere. Asi akauramba.
He went the way that he could make money, and that's all right. Nothing wrong with making money. But follow Jesus while you're doing it. See, and he went the other way with the crowd.
Akaenda nenzira yaigona kuita nayo mari. Uye izvozvo zvakanaka. Hapana chakaipa nokuita mari. Asi tevera Jesu paunenge uchizviita. Maona, zvino akanga aenda neimwe nzira, pamwe nemhomho.
And you find out, he said, Abraham said, and besides all this, there's a gulf fixed between you and he, that no man has ever crossed over and never will. Them that are there cannot come here, and these here cannot go there. It's been fixed. No man has crossed or will cross.
Zvino munoona kuti akati, uye Abraham akati, uye kunze kwezvose izvi, pane mukaha pakati pako naye, usina ati ambouyambuka. Uye hapana achagona kuzviita. Avo vari ikoko havakwanise kuuya kuno. Uye ava vari kuno havakwanise kuenda ikoko. Zvakatorongwa kudaro, hapana munhu ati amboyambuka kana achayambuka.
Now listen, he wants to be an evangelist then. The call that Jesus had given him to follow him had and to be a soul winner as a young man returned to him again.
Zvino chimunzwai, ave kuda kuva muvhangeri zvino. Kudanwa kuya uko Jesu akanga amupa kuti amutevere kwakange kuri kwekuti awane mweya semujaya kwakadzoka kwaari zvakare.
He remembered it, that he had five brothers and back on earth, and he didn't want them in that place.
Akazvirangarira kuti akanga aine vanunguna vashanu miri panyika, uye akanga asingade kuti vange vari kunzvimbo iyoyi.
He said, send Lazarus then back to tell my brothers not to come this way. In other words, accept the call of follow me. But he said they won't do it.
Akati, tumai Razaro zvino adzokere kunoudza vanunguna vangu kuti vasauye kuno. Nemamwe mashoko, gamuchirai kudanwa kunoti nditeverei. Maona, asi akati ivo havazviiti.
He said, yes, if one would raise from the dead like Lazarus and go back and tell him, you see, it shows that after we die you're still conscious. He remembered.
Akati, hongu, kana mumwe akamuka kubva kuvakafa saRazaro odzokera kunovaudza. Muri kuona, zvinoratidza kuti mushure mekunge tafa unenge uchiri kuziva. Akarangarira.
Abraham said, son, remember in your days. See? You still remember. You don't lose your memory. You remember.
Abraham akati, mwanangu, rangarira mumazuva ako. Maona, uchiri kurangarira. Haurasikirwe nendangariro yako. Unorangarira.
And the memories that man could have and still in the same place. Remembered. The opportunity he had of hearing Jesus say, follow me. But he followed the wrong person, the wrong crowd. He got in the wrong crowd and went to the wrong place. End up in the wrong eternity. Be annihilated at that day from God forever.
Uye ndangariro idzo murume uyu akagona kuve nadzo. Uye nepanzvimbo imwe chete akarangarira mukana wakava navo wekunzwa Jesu achiti nditevere. Asi akatevera munhu asiri iye. Boka risiri iro. Akapinda muboka revanhu vasiri ivo. Ndokuenda kunzvimbo isiri iyo. Ndokuguma ave munazienda nakuenda risiri iro. Paachazoparadzwa zvachose nezuva iroro kubva kuna Mwari nokusingaperi.
Jesus also said a great striking word. Though one raise from the dead and go back, yet they would not be persuaded because they've got Moses and the law. And if they won't hear that, then they won't hear, though one would be raised from the dead, they will not be persuaded.
Jesu akataurawo zvakare shoko guru rinoshamisa. Kunyangwe mumwe akamuka kubva kuvakafa, obva adzokera zvakadaro, havambobvumi. Nokuti vane murayiro waMoses. Uye, kana vakasanzwa izvozvo, zvadaro, havazonzwi kunyangwe mumwe akamuka kubva kuvakafa, havambobvumi.
Why did the law speak something like that? Yes. Do to others as you'd have them do unto you, and he had lived under the law. But he let the beggar die at the gate. See?
Sei. Sei. Murayiro wakataura here zvimwe zvakadaro. Hongu, itira vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo. Uye akanga ararama pasi pemurayiro. Asi akarega mupemi achifira pagedhi. Maona.
He lived under the commandments of God and yet failed to see that great eternal life.
Aiva ararama pasi pemirayiro yaMwari. Asi zvakadaro akatadza kuona upenyu husingaperi hukuru.
Kids, each one seem like mine. You each one seem like it's my sons and daughters in one way you are. Spiritually speaking. That's right.
Vadiki, imi, mumwe no mumwe, munoita sevangu. Imi, mumwe no mumwe, munoita sezvakangoita vanakomana nevanasikana vangu. Neimwe nzira ndizvo zvamuri. Muri kuona, tichitaura pamweya. Ndizvo chaizvo.
The Lord God has put your souls into my care because you come listen to me, you believe me. And in one sense, Lord, you are my sons and daughters. That's right.
Ishe Mwari vakaisa mweya yenyu kuti ndiitarire. Nokuti munouya muchinditeerera. Munonditenda, maona. Uye nemamwe maonero eshoko. Muri vanakomana nevanasikana vangu. Ndizvo chaizvo.
Always remember, keeping the commandments of God is a great thing. Being raised in a good home is a heritage from God.
Nguva dzose rangarirai, kuchengeta mirayiro yaMwari chinhu chikuru. Kurerwa muimba yakanaka inhaka inobva kuna Mwari.
And to be fine kids with personalities as you have, good. Wonderful to have an education. It's wonderful to even live in this free land. We got many things to be thankful for.
Uye, kuivana vakanaka, vane hunhu hwakanaka, sehwamuinawo, zvakanaka. Zvakaisvonaka kuva nedzidzo. Zvakaisvonaka, kunyange kugara munyika ino yakasununguka. Tine zvinhu zvakawanda zvekuti titende.
But there's one thing that you just don't inherit. You've got to accept it. That's eternal life. And you only do that by following Jesus, by a born-again experience. Don't neglect that.
Asi pane chinhu chimwe chete chausingakwanise kungoerekana wava nacho, unofanira kuchigamuchira, ndiwo upenyu husingaperi. Zvino, unongozviita bedzi, nokutevera Jesu, nechiitiko chekuzvarwa patsva. Usazvishayira hanya izvozvo.
A little story one time I heard of a man who was he was poor and he always wanted to, it's a little fairy story like, it always stuck with me though.
Kamwe kanyaya kaduku kandakambonzwa kemumwe murume uyo akanga akanga ari murombo uye aigara achida kangori kangano kaduku hako kagara nguva dzose kari mandiri zvakadaro.
And one day he picked a flower, and the flower was magic. And the flower answered to him and said, "You've been poor all your life." He said, "Now ask what you will, and it'll be given to you."
Zvino rimwe zuva akanhonga ruva. Zvino ruva iri raiita mapipi. Zvino ruva rakamupindura ndokuti, "Wanga uri murombo upenyu hwako hwese." Rikati, "Zvino chikumbira chose chaunoda." Uye uchachipiwa.
He said that yonder's mountain would open up and I could go therein and find the gold in the mountain.
Akati, iro gomo riri uko, ngari zaruke, uye ndigokwanisa kupinda mariri, ndigowana ndarama mugomo iri.
Well, he said, "You will have to take me with you wherever you go. See? You'll have to take me with you." So, wherever I am, then you can ask what you will.
Zvakanaka, rikati, unofanira kuenda neni kwese kwaunoenda. Maona, unofanira kuenda neni. Saka kwese kwandinenge ndiri, zvino unokwanisa kukumbira chose chaunoda.
He walked to the mountain, and the mountain opened up, and he went in the shells as full of gold and diamonds, as the little fairy story goes.
Akaenda kugomo, zvino gomo ndokuzaruka, iye ndokupinda mukati. Masherufu akanga akazara nendarama nemangoda sokufamba kunoita kanyaya aka.
He laid the flower down on a table or a rock, and he ran and grabbed a great big gem, and he said, "I must go show this to my friends, and now I'm a rich man. I have everything now. I must show this."
Akagadzika pasi ruva iri, pasi patafura kana padombo. Zvino akamhanya ndokunotora zingoda guru kwazvo. Zvino ndokuti ndinofanira kuenda kunoriratidza shamwari dzangu. Uye zvino ndave munhu akapfuma. Ndave nezvose zvino ndinofanira kunoriratidza.
And so the flower spoke and said, "You have forgot the main thing." So he runs back and picks up, said, "Well, maybe I'll get a piece of gold, I'll get a piece of silver." And so he said, I'll hurry out to tell the people how rich I am, what all I've got."
Zvinoruva rakataura. Asika, ndokuti, wakanganwa chinhu chikuru chine basa. Saka akamhanya achidzokera, ndokutora, ndokuti, zvakanaka, kudandi, ndichatora chimedu chendarama, ndichatora chimedu chesiriveri. Saka zvino akati, ndichamhanyira panze kuti ndinoudza vanhu kuti ndakapfuma zvakadini uye nezvose zvandave nazvo zvino.
And he got to the door and the flower said, "But you forgot the main thing." So he runs back again.
Zvino akasvika pamukova. Ruva ndokuti, "Asika, wasiya chinhu chikuru chine basa." Saka akamhanya achidzokera zvakare.
He said, "In here we find all kinds of materials." So he picked up a stone. He said, "I'll go take this stone and show the people what kind of a stone this mountain's made out of so I can find my way back to it." See?
Akati, "Imomo muno tinowana zvinhu zvakasiyana-siyana." Saka akanhonga dombo akati, "Ndichaenda ndotora dombo iri ndoratidza vanhu kuti gomo rino rakagadzirwa nedombo rakaita sei kuitira kuti ndigowana nzira yangu yekudzoka kwariri. Maona."
He started out the door and the flower said, "For the it's final time, you have forgot the main thing." Oh, he said, "Oh, shut up." See? He didn't want to hear it anymore. Forgot the main thing. And he ran out the door. And when he did, the door closed behind him with the flower on the inside. The main thing was the flower. See? The main thing was the flower.
Zvino akatanga kuenda kumusiwo. Zvino ruva ndokuti kechi kekupedzisira kwaro. Wakanganwa chinhu chikuru chine basa. Oh, iye ndokuti, "Oh, nyarara." Munoona, akanga asisade kurinzwa zvakare. Wakanganwa chinhu chikuru chine basa. Zvino, akamhanya achibuda nepamukova. Zvino paakadaro, mukova wakavharika shure kwake, ruvaria riri mukati. Chinhu chikuru chaive nebasa raiva ruva. Maona, chinhu chikuru chaive nebasa raiva ruvaria.
Years ago, as a kid, as you all are, here at cattle ranch above here, above Phoenix, I was reading a piece of prospect, a paper about a prospector. Then there was no roads through here, then just little sand paths. They still do a lot of prospecting in here, you know.
Makore akapfuura, ndiri mwana muduku sezvamuri imi mose. Pane purazi remombe kumusoro kuno, kumusoro kwePhoenix. Ndakanga ndiri kuverenga chimwe chidimbu. Chezvekutsvakwa kwezvicherwa. Rimwe bepa pamusoro pemunhu anotsvaka zvicherwa. Ipapo kwakanga kusina nzira dzinopfuura nemuno. Twaingova tunzira twemujecha. Vachiri kuita basa rakawanda rekutsvaka zvicherwa zvakakosha imo muno. Munoziva.
But this prospector had come in and he found a lot of money and he struck a lot of gold, and on his road in he stayed in a cabin he'd found. And he had a dog with him. And the dog tied up on the outside.
Asi mutsvaki uyu akanga auya ndokuwana mari yakawanda. Zvino ndokuwana ndarama yakawanda. Zvino munzira yake odzoka akagara mune kamwe kaimba kaakawana. Zvino akanga aine imbwa yaive nayo. Zvino iyi imbwa yakasungirirwa panze.
That night had been an outlaw following him to get this gold. He'd picked it up from the old Spanish mines. And he was coming in with it, and the dog started barking. And the man didn't want to be bothered by that dog. He said, shut up.
Zvino usiku uhu, kwakanga kuine rimwe gororo rakanga riri kumutevera, kuti ritore ndarama yake. Akanga aiwana mune mimwe migodhi yakare yemaSpanish. Zvino akanga ave kudzoka nayo. Zvino imbwa yakatanga kuhukura. Zvino murume uyu akanga asingade kunetswa nembwa iyi. Akati, nyarara.
He said, tomorrow I'll take this into to the city, and tomorrow's the story was this, and I'll have it weighed up, and I'll be a rich man, and I'll buy great cars, and I'll have all kinds of women and big parties, and I'll be a rich man, because I've already struck the claim, I've got the gold here, much of it.
Iye ndokuti, mangwana ndichaenda nayo, muguta. Uye ndicha, zvidzidzo zvenyaya yacho zvaive zvokuti. Uye ndichanoita kuti igoyerwa pachikero, zvino ndichange ndava mupfumi, zvino ndichatenga motokari huru, uye ndichava nemadzimai akasiyana siyana, pamwe nemapati makuru, uye ndichange ndave mupfumi, nokuti ndakatowana zvicherwa zvakakosha. Ndine ndarama yacho pano yakawanda.
And said, and while I was trying to go to sleep, the dog kept barking because the dog seen the outlaw coming up, slipping up, waiting for the prospector to go to sleep.
Uye ndokuti ndicha, zvino paakanga ari kuedza kuti achikotsira, imbwa yakaramba ichihukura, nokuti imbwa yakanga yaona gororo riya richiuya, richinyawaira, rakamirira kuti mutsvaki wezvicherwa uyu akotsire.
He raised up again and screamed at the dog again, said, shut up! And the poor dog whined and tried to warn his master. The danger was lurking.
Akamuka zvakare, ndokudanidzira kuimbwa zvakare, ndokuti, nyarara! Zvino imbwa inonzwisa urombo, yakachema ndokuedza kuyambira tenzi wayo kuti njodzi, yakange yasvika, yasvika.
And when the next time when the dog started barking, the prospector had a shotgun. He didn't want to be bothered, so he just raised up and shot the dog. And the prospector was killed that night by the outlaw.
Zvino paaka, nguva yakatevera, imbwa payakatanga kuhukura, mutsvaki wezvicherwa uyu akanga aine chifefe. Akanga asiri kuda zvekunetswa, saka akamuka ndokupfura imbwa. Zvino mutsvaki wezvicherwa uyu akaurayiwa manheru iwayo negororo riya.
All these fancy dreams done him no good. Why? He stilled the voice that was warning him.
Zvino ziroto zvake zvose zvaiyevedza zvakashaya basa. Sei akanyararidza inzwi rakanga riri kumuyambira.
There's nobody can try to do anything. You kids would never be able to do anything wrong after being raised the way you are unless you feel something tell you not to do it. I don't never steal that voice that's warning you.
Hapana munhu anoedza kuita chimwe chinhu. Imi vana, angaedza kuita chinhu chakaipa mushure mekunge makudzwa nemakudzirwo amakaitwa. Kunze kwekuti unonzwa chimwe chinhu chichikuudza kuti usazviite. Zvino usambofa wakanyararidza inzwi irori riri kukuyambira.
And always remember, except that voice that said, follow me, and you'll always come out right. I believe you will. I got confidence in you.
Uye nguva dzose rangarira, gamuchira inzwi riya rakati, nditevere. Uye nguva dzose, unobuda zvakanaka. Ndinotenda kuti muchazviita. Ndine ruvimbo nemi.
But just always remember, at Jesus, that voice is alive in the earth tonight. Just the same as every voice, every word we spoke is still alive. When that voice goes out on that ether wave of the air, see, you got a transmitter here that sends it out. You are the transmitter that sends it out. Now it takes a station to pick it up.
Asi ingorangarirai nguva dzose kuti Jesu, inzwi riya, ibenyu munyika manheru ano. Ndizvo zvimwe chete. Se inzwi rose neshoko rose ratakataura, richiri benyu. Apo inzwi iri, parinoenda pamasaisai eitha emhepo. Iwo, munoona, une nhefenyuro pano inoritumidzira kunze. Iwe, ndiwe nhefenyuro inoritumidzira kunze. Zvino totora chiteshe kuti chiri nhonge.
And Jesus was a transmitter of God's word, for he was the triunity of God manifested in one man. He was complete God and complete man.
Zvino Jesu akanga ari nhefenyuro yeshoko raMwari, nokuti ndiye akanga ari hutatu hwaMwari huchiratidzwa mumunhu mumwe chete. Akanga ari Mwari azere nemunhu azere.
And the Trinity of God, the Trinity of the attributes of God as being Father, Son, and Holy Spirit was represented in that one man, Jesus Christ. So there he was, the Word.
Zvino hutatu hwaMwari, hutatu hwehunhu hwaMwari, hwekuva Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene, hwakanga hwakamiririrwa mumunhu mumwe chete iyeye, Jesu Kristu. Saka, ipapo aiva shoko.
And he was the transmitter that said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. See? Verily I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life.
Ndiye akanga ari nhefenyuro yakati, uyo anonzwa manzwi angu nokutenda kune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi. Maona, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyo anonzwa manzwi angu nokutenda kune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi.
Now that words went out from a transmitter. He said one day, verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said.
Zvino shoko iri rakabuda richibva munhefenyuro. Akati rimwe zuva, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana ukati kugomo iri, ibva, zvinorega kupokana mumwoyo mako, asi uchitenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuwana zvawataura.
Now, if you can just be the station to pick that up by the control inside of you by faith, it'll move you right into the cycle of God to the new birth and be born again.
Zvino, kana ukangova chiteshi chokuzvinhonga, nekuda kwerimwe simba riri mauri nokutenda, zvinonyatso kupinza chaimo mumafambiro aMwari kusvika pakuberekwa patsva, wozvarwa patsva.
Then you'll always be in contact to hear that voice. They'll always warn you when danger is along, when things are wrong, going wrong, it'll always be a warning to you.
Zvadaro, unozogara wakabatana nokunzwa inzwi riya richigara nguva dzose richikuyambira kana njodzi yave pedyo. Kana zvinhu zvakakanganisika, zviri kuipa, richagara riri yambiro kwauri.
And then, instead of someday being like that rich young boy that we're speaking of, be a man like Apostle Peter, Paul, or somebody that won souls for Jesus Christ. You do that, kids. Can we pray?
Uye zvino, pachinzvimbo chokuti rimwe zuva, unge wakaita sejaya mupfumi uyu watiri kutaura nezvake, iva semurume akafanana nemuapostora Petro, Pauro, kana mumwe munhu akawanira mweya kuna Jesu Kristu. Imi zviitei izvozvo vana. Tinganamati.
Lord Jesus, youth, men and women for tomorrow, if there is a tomorrow, we must train them, Lord. We feel that burden to train them, like there will be a tomorrow. If there is not, then today is the day.
Ishe Jesu, vechidiki, varume nemadzimai, iramangwana, kana paine ramangwana, tinofanira kuvadzidzisa Ishe. Tinonzwa mutoro wacho wekuvadzidzisa sokunge ramangwana riripo. Kana kusina, zvino nhasi ndiro zuva racho.
And then, Father, we know that no one is accepted in your sight. No flesh can glory. No education, although as good as these things may be, no good works, no religious institution, no psychology, no nothing can confirm God but the Holy Spirit.
Uyezve Baba, tinoziva kuti hapana anogamuchirwa pamberi penyu. Hapana nyama inogona kuwana mbiri. Hapana dzidzo, kunyangwe hazvo zvinhu izvi zvichigona kunge zvakanaka. Hapana mabasa akanaka. Hapana chikoro chekunamata. Hapana zvokushandisa njere. hapana chinhu chinogona kuratidza Mwari kunze kwemweya mutsvene.
He is the instrument, God himself in the form of eternal life that can come to us as an individual. We are thankful for this.
Iye ndiye mudziyo Mwari pachake muchimiro cheupenyu husingaperi unogona kuuya kwatiri sedunga munhu. Zvino tinotenda nokuda kwaizvozvi.
Truly is expressed when Peter made the confession. Jesus said to him, flesh and blood has not revealed this to you. You never learned it in a seminary. You never learned it in some school. It's a personal thing, something that each individual has to receive.
Zviro kwazvo zvinoratidzwa apo Petro akapupura. Jesu akati kwaari, nyama neropa hazvina kuzvizarura kwauri. Hauna kumbozvidzidza kuchikoro cheBhaibheri. Hauna kuzvidzidza kune chero hacho chikoro. Chinhu chinoitika kumunhu iye oga. Chimwe chinhu icho munhu wese anofanira kugamuchira.
He said, upon this rock I build my church, and the gates of hell will not be able to overcome it. We're thankful for that, Lord.
Makati, paibwe iri ndichavakira kereke yangu, uye masuo eHadesi haazokwanise kuikunda. Tinotenda nokuda kwazvo Ishe.
That voice is still alive tonight, and there are still posts, outposts, listening posts, receiving stations of faith that can accept it. We pray that each one of these children will receive that Lord in their hearts.
Inzwi irori richiri benyu manheru ano, uye kuchine nzvimbo, nzvimbo dzekunze, nzvimbo dzekuteerera, nzvimbo dzekugamuchira, dzekutenda, kunogona kuzvigamuchira. Tinonamata kuti mumwe nomumwe wevana ava achazvigamuchira Ishe mumwoyo yavo.
And remember that not what they do to be good, but they, God does not judge us by what we do, but by what we have accepted. We are saved by our faith and not in our works.
Uye kurangarira kuti kwete zvavanoita kuti vange vakanaka, asi ivo Mwari havatitonge nezvatinoita, asi nezvatakagamuchira. Tinoponeswa nokutenda kwedu, kwete nemabasa edu.
So we pray, Heavenly Father, that they'll catch the vision now and see and hear that great eternal invitation of come, follow me.
Nokudaro tinonamata Baba vokudenga kuti vachabata chiratidzo zvino vogoona nokunzwa kokero huru iyi yekusingaperi yokuti uya unditevere.
May each one of them, Lord, turn aside from all the things of the world, this mortal, fringy life, as they hear tonight in their golden blonde hair, and some of them with their black hair and dark eyes and blue eyes, and sitting in their very best of that they'll ever be.
Dai mumwe nomumwe wavo Ishe atsauka achibva kuzvinhu zvose zvenyika, upenyu hunofa huri mamvemve. Sezvazviri pano manheru ano, nevhudzi ravo reruvara rwakachenuruka sendarama, nevamwe vavo vaine vhudzi ravo dema nemeso matema nemaziso eblue, vagere pakunakisisa kwavo uko kwavachazogara vari.
And as a great writer said, remember thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not nigh, then thou shalt have no pleasure in them.
Uye semunyori mukuru akati, rangarira musiki wako mumazuva ehujaya hwako, apo mazuva akaipa akanga asingaswederi. Zvino hauchawani mufaro maari.
How, Lord Jesus, you said to Peter, when you were young, you got up and went where you wanted to, but when you get old, someone packs you where you would not go.
Kuti Ishe Jesu, makati kuna Petro, pawakanga uri muduku, waisimuka uchienda kwese kwawaida. Asi kana uchinga wakura, mumwe munhu anokutakura oenda newe kwausingade kuenda.
Let them remember now is the day. This is the time. Grandfather, I claim every one of them. From my own child here tonight to every child in here, I feel that you've put in my hands to watch them. I claim them all from Satan and from death to life in Jesus Christ. Amen.
Itai kuti varangarire. Iye zvino ndiro zuva racho. Ino ndiyo nguva yacho. Zviitei Baba. Tinova kumbirira mumwe nemumwe wavo kukumbirira mwana wangu pano manheru ano kumwana wese ari munhu. Ndinonzwa kuti mazviisa mumaoko angu kuti ndivatarire. Ndinovakumbirira vose kubva kuna Satani pamwe nokubva kurufu kuenda kuupenyu muna Jesu Kristu. Amen.
Vashikiris. Really nice to say a few words to you. I'll get back along with you. Fine kid. Appreciate you. The Lord bless you. God bless you.
Ropafadzwa ivana. Zvanga zvakaisvonaka kutaura mashoko mashoma kwamuri. Zvinodave kudzokera, Billy. Vana, vakanaka. Ndinokukoshesai, hama Fred. Ishe vakuropafadzei. Ishe vakuropafadzei, hanzvadzi.